Teddy Africa. Yeah, yeah. African boy, yeah, yeah.
Brand Mono Records.
Vaka kutuka vabunza vacha kutani zangu iwewe. Varku zita wanunzi wakudarika zinu itaishe. Nopa watanga kukuhuta zandaita zatinda newe. Ndokumbiro zandi chacha hakuna zinga chinje iwe. Hakuna kasta damu ni wakambata ni one day. Kana kore, kana two, kana three. Munano chinja wangu ndiana kazi zamu ni wakambasa ni one day. Kana kore, kana two, vangani munu waka uma wangu. Usanfana nizene jane zuro. Shundu waka tozi anane muvuro. Shamwari. Usanfana nizene jane zuro. Munu ano chinja overnight. Fire party noti kutu night. Shamwari mirandi kulaine woka. Upenyu wangu waito waora. Baba kutaura ndakato pashika. Azi hakuna azinga chinjeka. Mashoko wawo anubaya sefumo. Rino baya weze wawataura. Swato ndisha misa kuti wajivuma. Azi wona. Swandirina sindizo ere. Swandichava mangwana unosiwa ere. Nezuru achatsoka ere. Yadeuka yadeuka tichachkora ere. Mime mifunzo atipindure. Tinongo sira kuna mwari ndo anosiva. Shikumbu makashava mumoyo enyu daima sunungura. Hakuna kasta damu nu akambata ni one day. Kana kore, kana two, kana three. Munano chinja wangu ndiana kazi zamu nu akambasa ni one day. Kana kore, kana two, vangani munu waka uma wangu. Shikosha kuremera mumoyo mako iwe. Ahande ha. Dai waturu nura dai wandi uta. Ahande ha. Dai wambo fungara mangwana redu iwe. Ahande ha. Pane kuzungiri rashoko mumoyo. Chikocha ndizi na kuita. Chikocha wa. Chiko chandizi na guida. Oro wa shanda neza wanzwa. Ni uri wangu weka. Hakuna kasta damu ni wakambata ni one day. Kana kore, kana two, kana three. Munano chinja wangu ndiana kazi zamu ni wakambasa ni one day. Kana kore, kana two, vangani munu waka uma wangu. Kuna kasta damu nu waka mbata ni one day. Kana kore, kana two, kana three. Munano chinja wangu ndiana kazi zamu nu waka mbasa ni one day. Kana kore, kana two, vangani munu waka uma wangu.